Chisa Shemudoro Hereha, Chisa Shemudoro Makwindi, Chisa Shemudoro Hereha, Chisa Shemudoro Makwindi,
Chisa Shemudoro
Hendehe.
Chisa Shemudoro Maiwoe, Chisa Shemudoro Hereha, Chisa Shemudoro Hendeha.